Nguwa ya tiri kufamba pa hili ndiyo the highest peak ye the hunger season. Panguwa paninge tatanga zhizha kudzamara panono shikwa kukowa. Ndo panonyanya kuwanda nzara. Saka icho kwa hili kuti Southern Africa. Zino vazatikanga nisa nekuti tininge tisina zvimwe zvatakarongedza mumatura edu zvinokwana kuti vanhu vedu vagozodya.
Tingati zvinhu zvakamira sei mudunhu reSadak parizvino?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Vanhu vane nzara. Asi nzara yacho yakada kusiyana nenzara yemakore ekumashure. Hataiti nzara muminda mevanhu asi mumastoro zvekare musina chokudya. Yegore rino zvinganzi zviri nani nekuti mumashops hamusi kushayikwa chikafu chisina vanhu imari yekuchitenga kunyanya varombo nevaya vari kumaruva.
Iwo makare vanhu vaisipona sei pakadai tichitarisa muZimbabwe?
Ndopaiuya masangano anobatsira kuti vanhu ivavo vakwanise kubatsirwa. But zvanyanya kunyangara nekuti madhorobha edu anyanyawo zvekare kuzara vanhu vasingashande. Munoziva mumashure umo muchiiswa yainzi cash for food, kureva kuti vaipiwa mavhaucha kana kuti mari. Saka kushayikwa kwemari yemadhona kunoreva kuti both mumaguta nemumaruva maane nzara.
Kurudziro netarisiro dzamungape kuhurumende ndedzekutiwo kudini?
Tiri kufungidzira kuti isusu chikafu ngachisubsidizwe, varimi ngavasubsidizwe. Isu tinofunga kuti dai zvaigona ngazviitwe zviri systematic, zvisiri zvokuita kunge mahandouts, asi zviya zvekuti fertilizer ngaichipire murimi. Murimi aiite fertilizer yekutenga ega, iyo yakachipa iri available. Izvozvezvo zviri more sustainable pane kuti munhu ai ende kungoita yekupuwa. Munozoona kuti kazhinji zhinji vaya vasingapinde mumunda vasina zvavanoita ndo vanokwanisa kuzviendesa pamutsara wekukurumidza kupuwa zvikwanisiro izvi, ivo vasingazorima kuzvisenzesa. Asi tikanga taisa masubsidies ekuti tsaga refertilizer raakutengwa nemari shoma, zvinokwanisa kuti vanhu vatinoziva kuti ndo vanorima vanoenda kotenga, ende panenge pasina anotengesera mumwe paye panonzi public market nekuti inenge iri available.